Manerako nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 17 2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe tamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pane nyaya dzinozi unofanira kufaila pazuva rakati kana kuti madays akati. But Chief Justice vati tidzose mazuva iwayo kuti avo kana vachipuwa 10 days vangopuwa maybe mazuva mashoma nene ekufaila kuti nyaya iri urgent.
Dare repamusoro-soro reConstitutional Court rotara zuva rekutanga kunzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri nemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora nezvekuganhurwa kwemiganhu kuitira sarudzo yakaitwa neZEC.
Nyaya iyi yakange yakagara kubva mwedzi wakukadzi hapana kana munhu aitaura nezvayo yozongouya mumwedzi uno ende yoyuya week before mutongo wavasikala wenyaya yavo yakupomedzera kunyadzine
Mumiriri weZengeza West budare paramende vajobsikala avo vapedza mwedzi gumi vari muchikurubhi vopomerwa imwe mhosva yechina Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vozivisa zviri pamutemo kuti vachaenda kuBritain pachagadzwa mambo Charles wechitatu Hii ndiyo mimu ya msuru ya naudziludza nasi, zuchu ya kwa muri chiva kuno ku Studio 7, irimu Washington DC. Nyaya ye mutungamiri we Movement for Democratic Change va Douglas Monzora, avo vakaenda kudare repamusoro-soro reConstitutional Court, vachida kuti gwaro rekutarwa kwemiganhu yesarudzo kana kuti delimitation report, riitwe patsva ichanzwikwa musi wa8 mwedzi uno nevatongi vese vedare repamusoro-soro iri Godwin Mangudya anotipanya inotevera
Izvi zvabuda mushure mumusangano waitwa nemukuru wevatongi Chief Justice Luke Malava, magweta vamonzora, magweta eZimbabwe Electoral Commission, pamwe nemagweta ange achimirira mutungamiri wenyika, pamwe negurukota rezvemutemo. Gweta ravamonzora vatrust mahanda, vati vabvumirana vese kuti vachafamba sei panyaya iyi, nekuti inyaya yakakosha zvikuru.
Maero nema rules ecourt. Pane nyaya dzinozi unofanira kufaila pazuva rakati, kana kuti madays akati. But Chief Justice vati tidzose mazuva iwayo kuti avo kana vachipuwa 10 days vangopuwa maybe mazuva mashoma nene ekufaira kuti nyaya iri urgent saka zvinoitwa pamanyaya dziri urgent urgent matters dzinozikwa urgent
vamanda vanoti hapana chiri kunyanya kunetsa panyaya iyi asi dare rangu richida kuti vanhu vawane nguva yekuunza magwaro kwariri sezvo iri nyaya yakakosha
saka hatisi kuti sarudzo dzichaitwa pamainstructions akapiwa vari kuti sarudzo ngadziitwe but kwete kungoita zviya zvokuti dzaitwa chete kamusiya ndaita ngadziitwe zvinobvusa munhu wese kana paine anorusa orusa asingachemi kuti dabiridzirwa kana paine anohwina ahwine futi asina kubiridzira ndo zviripo saka sarudzo dzinofanira kuendera mberi asi dzinofanira kuendera mberi pamusoro pe delimitation report inobvuma kuti iri valid nemutemo wenyika
hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna amai Olivia Zwedi vekumahofisi egweta guru rehurumende avo vari kumirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa negurukota rezvemutemo vaZiyambi panyaya iyi kana vatawanda kane ngoni vari kumirira ZEC vamonzora vaudza vatsigiri vavo panze pedare kuti havasi kuzomirira kuti nyaya iyi inzikwe kumatare vachiti vari kuenderera mberi negadziro yesarudzo
ticharamba tichiita maprograms edu taka tichigadzirira maelections hazvina musoro kuti tiende kuelection tiine delimitation report rine chitsotsi mukati isu toda kuti chitsotsi ichocho chigadziriswe first toenda kusarudzo delimitation report iripo ndeyekuba isu se MDC tazviramba.
Nyanjumu ya zemutemo mujinapundo la vumo maduku au vanove mtungamiri we National Constitutional Assembly vauza Studio 7 kutikana vamonzoro wakabudirira panyaya wakwiza kudare sarudo zino kona kruno kakitwa sejo.
Kubudirira kwa vamonzoro kutara wati reporti ya delimitation iya ilipo ilirusha nisika izuzuzu. Ya gawi tukwa ndewana wachi kumba manje manje neve Zimbabwe Electoral Commission. Inenge chashanda. Paka na hitri kushanda dada inenge la kutara kutipa mpa gazi kuti election inonono. Inenge ya kunti inono. Kana utivanzi vanga na usha nisama boundary agari po isati yao ya reporti. Inenge za kutawara kutire ipa apa apa. Tunotombo nono kane kuti kubzoka futi kuma boundary angango ripo asu sinyore. Nekuti anga ato mkini asisi.
Asila maduku vati kana wa mwanzora vaka kundikana panyayavo zvino reva kuti sarudzo dzinenge dzakuendera mberi semarongerwe adzirikiitwa pari zvino.
Hapana chinochinja kana vasina kubudirira. Tinenge tangomirira kuti sarudzo iitwe muna August. Zvaya zviri kunzi nevanhu election iriko pakati pa 26 July kusvika 26 August. Hazvisizvo election inenge ichizoitwa chete kubva musi wa 21 August zvichienda mberi kusvika apo musi wa zvichienda mberi. Haikwanisi kuitwa satasvika musi wa 21 August.
Dzimwe nyanzvi munyadzi zvemu temo zvesangano reveritas noti kana gwaro rekuganura miganhu rikasatambirwa panoshandiswa rakashandiswa musarudzo za 2018. Izvi zvatsigirwawo nasachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni, avo vati kukunda kwavamunzora kunogona kunonotsa sarudzo, asi vakati zvese izvi zvinenge zvichienderana nemutongo unenge wapiwa nedare. Vainge vazivisa kuti sarudzo dzinogona kuitwa pakati pa 26 Chikunguru kusvika 26 Nyamabvuvhu. Zuva resarudzo rinotarwa nemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Umiriri wezengeza West mbuda reparamende Eva Jobs Kala ve Bato rinopikisa Residents Coalition for Change avadarika mwedzi gumi vari mujeri rechikurubi vave kupomerwa imwe mhosva yechina yekuti vakakandira matombo vamwe vatsigiri vebato rezanupf vaina kanzura webato ravo valavmo Michael kuchitungwiza. Mapurisa anoti pakati pavasikala navamichael mumwe vavo akakonzera mhirizhonga musi wa2 Chivabvu gore rapera nekukanda matombo kuvatsigiri vezanupf. Asi pane vhidhiyo yakaburitswa panguva yaiitwa sarudzo dzemabi elections ine vanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf vachitema vamichael nematombo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa asi state commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo sezvo vanti vange vachityaira motokari. Gurukota rezvemitemo vaziyambiziyambe vanga vasiri ku vanga vasiri ndodzokora zvakare gurukota rezvemitemo vaziyambiziyambi vange vasiri kudaira nharembozha yavo asi vakamboramba kuti hurumende yave kupindira kuti vasikala vasaburitswe mujeri. Mukuzeya nezve nyaya iyi tamata rimwe gweta ravasikala vafredi masarirevhu.
Pamhosva iyi vari kupomerwa vari pamwe chete nakansela weward 7 valavmo Maiko. Zviri kunzi izvo vakakonzeresa mhirizhonga parali orugungano rezanupf. Asi chinotikashamadza isu ndechekuti zuva iri valavmo Maiko ndivo vakatotemwa nematombo uyezve ndivo vakatokanganisirwa. Umbo hunoratidza kuti vamaiko ndivo vakatokanganisirwa. Tinoshamisika kuti nyaya yavasikala yava kupinda papi, vasikala vari kupinzwa sei munyaya iyi. Ende chimwe chinotishamisa ndechekuti nyaya iyi yakanga yakagara kubva mumwedzi wakukadzi, hapana kana munhu aitaura nezvayo, yozongouya mumwedzi uno. Ende yoyuya week before mutongo wavasikala wenyaya yavo yavarikupomedzera kunyatsime. Saka zvinhu zvinotishamisa uyezve tinoshaya kuziva kuti chinangwa chiripo pakuita zvinhu zvakadai ndechipi.
Saka ivo vasikala vari kutiwo kudii vari muhusungwa makapedzera kutaurawo navo rini?
Vasikala ndakanovaona musi wechishanu ndichienda kuti nditaure navo nenge mosha idzitswa uye zvinoshida kuti vazivisa kuti tawana mapepa emosha dzitswa dzavari kupomerwa havasiku kunongona zvavo kana kutya nekuti ivo pamberi pavo vari kutaura kuti nyaya idzi inyaya dzekubikira vavengi vavo vatinoziva ivavo varoda kutsvatsvagira nyaya nekuti nyaya dzimwe dzese dzavari kupomerwa hadzina maturo.
Kusvika pari zvino vasikala vave nemhosva ngani dzavari kupomerwa?
Vasikala vave kupomerwa nyaya ina dzepo nechirungu dziri pamberi pematare edzimhosva.
Rimwe gweta ravasikala vaFredi Masarirevhu vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vazivisa nhasi kuti vaudza Britain zviri pamutemo kuti vachaenda kunyika iyi pachandogadzwa zviri pamutemo Mambo Charles wechitatu nemusi wa6 Chivabvu. Pakafa mambokadzi Elizabeth vaMnangagwa havana kukokwa nekudaro vainge vakamirirwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava. Asi vachinyora padande mutande ravo retwitter nhasi vaMnangagwa vati vari kutambira kukokwa zviri pamutemo pakunogadzwa kwamambo Charles wechitatu. Vakapiwa tsamba yekukokwa nemumiriri weBritain muZimbabwe amai Melanie Robinson svondo rapera. Vatungamiri venyika dzaive pasi peutongo hweBritain kunyanya dziri mugungano reCommonwealth nevatungamiri venyika dzakawanda vakakokwa kugungano iri. Asi mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden havasi kuenda uye vachange vakamirirwa nemudzimai wavo Dr. Jill Biden. Vamwe vedzimba dzeumambo kubva kuDenmark, Belgium, Japan, Norway nedzimwe nyika vari kuendawo pakunotambidzwa tsvimbo kwamambo Charles wechitatu. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vati kukokwa uku kwakakosha zvikuru kuZimbabwe.
Kukokwa kwemukuru wenyika Comrade Dr. E.D. Mnangagwa kundoti vandoona kugadzwa kwaishewe kuBritain zvinoratidza kumucherechedzo mukuru zvikuru, zvinoratidza kushanda kwehurongwa hwedu hwokudyidzana nedzimwe nyika. Zimbabwe inoda kudyidzana nedzimwe nyika, haidi kana kuvandikana nemuvengi umwe chete, asi kuti tiitewo nyika inodyidzana nedzimwe nyika dzese pasi rose. Tinotenda.
Mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vari parunare muHarare. Mukuzeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology South Africa muzvinafundo Ricky Mukonza.
Maita enyu vaZininga, kudanwa kwaMnangagwa mukugadzwa kwaKing Charles chinhu chisingafaniri kutembererwa kunyanya-nyanya nemutungamiri wenyika, nekuti hapana chinonyanya kushamisira. Havasiro vega vari kukokwa, kukokwa vatungamiri venyika dzakasiyana-siyana. Pada chiri kuita kuti vapembere vaMnangagwa ndekwavari kubva, nekuti tinoziva kuti Zimbabwe yambenge yakamiswa kudyidzana nenyika dzakaita sana UK nedzimwe dzakadaro. Saka kukokwa kwavaitwa uku zviri kwavari chinhu chinovashamisirira, chinovaita kunge pane zvaitika zvisakamboitika. Asi takatarisa tichiongorora, hachisi chinhu chinofanira kupembererwa nemutungamiri wenyika.
Ndingatarisawo vamwe vari kuti ivo mambo Charles ndivo vanenge vari mutungamiriri wesangano reCommonwealth pada Zimbabwe inga ange daro ichipembererwa kuti pamwe itaridzo yekuti here vaakupiwa ziso rinenge rakati rerukei kuti vangadzoka muCommonwealth hamenu.
Zvingangodaro, asi ndoda kuti yambiri ivo mutungamiriri wenyika nehurumende kuti zvichaitika musarudzo dziri kuuyawo. Ndofunga kuti ndo zvichaita kuti dzimwe nyika dzekunze dzivaone sevakanaka kana kuti sevasina kunaka, zvichisanganisira kudzoka ku dunhu reCommonwealth zvichatora kufambiswa kwesarudzo zvakanaka idzo sarudzo dzatakatarisana nadzo hongu kushedzwa vashedzwa zvavo asi nyaya kwandiri iri pamafambisirwo achaitwa sarudzo.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza vachitaura vari parunare kuPretoria naIvan Zininga weStudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa zvinoti kunyange zvigere zvakanaka munyika idzi upenyu hausi nyore nguva dzose. Mutoreri wenhau Jeffrey Moyo anoti panyaya inotevera.
VaGifti Gonye avo vanoshanda nekugara kuGermany vanoti kunyange hazvo vachiwana kukwira kwemitengo yezvinhu kwava kushungurudza.
Tine matambudziko ekuti upenyu hwatinorarama kuno hunodhura, mari dzemuripo dzatinobhadhara dzinova dzemataxi ndezve nemamiriro akaita zvinhu kumusha, iwe ndiwo unenge wakatarisirwa kumhuri yese kuti unge uchibatsira vamwe. Zvinokonzera kuti isu mukupera kwenguva tizenge tisinawo zvatinoita muupenyu zvinobatika zvichabatsira mhuri dzedu mangwana kana zvichatibatsirawo mangwana kana zvatichavaka zvekuti kana pamwe tachembera tizowana zvinotibatsira.
VaGonye vanotiwo pamusoro pekuzviriritira vari kuGermany vanofanirwa zvakare kubatsira hama kumusha.
Chandinoda kuziisa hama dziri kumusha kuti kunoku hakuna yatingati social life, kunoku mari dzatinopiwa dzinoenderana nekuti ungobhadhara paunogara nekudya nechii zvopera zvakadaro. Saka zvinototiremera mukaona mwana kana hama yakutumirawo makumi matatu kana makumi masere emadhora anenge atosungirira kuti akubatsirei.
VaGonye avo vanoti vasuwa zvikuru kumusha kwavo vanoti kuti zvinhu zvivaitire nani vanoshanda zvakanyanyisa.
Ya, ini ndakazvimirira kana ndakamirira vazvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa. Hongu kumba tinokusuwa, nekusuwa kwedu kumba hatina zvatingagoni kuita nekuti kumba kune nhamo. Hatingagoni kuti tidzokere kumba tinononga zvose nemuromo. Unotozongoona kuti regedza ndichingofa ndirimo musango ndichishingaira ndichidzungaira ndirimo.
Mumwe mugari wekunorway vaPrivilege Kandira vanoti vachangopedza zvidzidzo zvavo uye upenyu hauzi nyore.
Regenditi upenyu hwekudiaspora hwakasanganiswa, musanganiswa, inhava yebenzi, ine zvese. Kune rimwe divi rinokwanisa kupupura kuti ndakanakidzwa nemukana nemakombero andakasangana nawo mukurarama ndiri munyika yandiri. Asi kune rimwe divizve ndinokwanisa kupupura kuti ndakasangana nezvibinga mupinyi nemamwe matambudziko akasiyana siyana. Rimwe remamwe matambudziko andakasangana narozve inyaya yerusaro raganda.
Mugari wekuSweden amai Sofia Tekwane vanoti kukudza vana mhiri kwemakungwa idambudziko guru.
Chinotanga kuuya mupfungwa dzangu kugarisana semhuri nevavakidzani kwataiita tiri kuZimbabwe nekunowanikwa kuno mhiri kwemakungwa kunosiyana nekumusha, nokuti unonyatsoona kuti vanhu vari kumusha pataive tiri kumusha vanhu vanenge vaine hanya nezviri kuitika kwauri nemhuri yako nevana vako. Mwana akaita musikanzwa murod anowana anovatsiura, ende mwana anotyawo zvekuti kuti aite musikanzwa anoziva kuti ndine vanhu vese vari mucommunity vanenge vakanditarisa. Izvozvi zvinova zvinhu zvinoshayikwa kuno mhiri kwemakungwa.
Asi amaite kwane vanobvuma kuti upenyu hwekuSweden huri nani pane hwekuZimbabwe.
Ndinongopa musiki kutenda nemukana wandakawana wokuyambutswa kuzogara mhiri kwemakungwa, nekuti upenyu hwangu nehwevana hwangu ndinoona senge huri pari nani kana ndichitarisa pane veruzhinji vari kumusha.
Asi vanoti kutambura kwevanhu vakasara kuZimbabwe kunoita kuti naivowo vagare vakashushikana.
Ini ndinoona sokuti kunetsa nekuoma kweupenyu kuri kuitika kumusha kunyika yedu yeZimbabwe kunoomesera tese vari mhiri nevari kumusha, nokuda kwekuti unorwa dziwa nekutambura kwehama dzako wozopedzisira wave kushanda zvakareba stereki kuti ukwanise kubatsira hama nemari nezvekuvati vararame.
Muzvaretariro muungane vanochemawo nerusaro rwaganda runoitika munyika iyi.
Ndichepamuenzaniso wekwandinogara inini kuno kuEngland, inzvimbo yekuti vanhu vatema havasati vati one day inzvimbo yatingati pachirungu iri white dominated. Saka paunenge uchifamba vanokutarisa zvine kakushamisika mukati.
Kunyange pasina ongoro yakadzama yakaitwa pauwandu hwevanhu vari kunze kwenyika, dzimwe nyanzvi dzinoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri pakati pemamirioni mana nemamirioni mashanu, vazhinji vavo vachigara muSouth Africa. Ndakamira Studio 7 muDordrecht muNetherlands, ndini Jeffrey Moyo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken, negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBritain vaJames Cleverly nasi vakurudzira runyararo muSudan. Vanhuwo zvavo vanoda kusvika zana vafa mukurwisana pakati pehurumende yemauto nechikwata cheRapid Support Forces. Vamwe vanhu zana nemakumi matanhatu nemakumi matanhatu nevashanu vakuvara. Vaviri ava vanga vachitaura vari kumucheto kwemusangano wenyika dzakabudirira kana kuti G7 kuJapan. Vatungamiri venyika dzinoti Kenya, South Sudan neJibuti vari kuendawo kuSudan kunoedza kumisa hondo iyi. Zvuru nezvuru zvevanhu muNigeria zvaswera zvakamira panhandare dzendege sezvo vashandi vari kuramwa mabasa kutanga nhasi. Vashandi vange vakavharawo migwagwa muguta reLagos neAbuja vachiratidzira. Vanoti vari kutambiriswa mari shoma, ukuwo varidzi vendege vachiti mafuta ekudzibhururutsa ari kudhura zvokanganisa bhizimisi. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu nemuchadenga vaHadi Sireka vanzi vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva rechirwere chekutadza kunyatsogwamba zvakanaka kweropa sezvinotarisirwa pamunhu kana kuti World Hemophilia Day. Kusagwamba kweropa uku kunozopa kuti munhu arambe achibuda ropa zvakanyanya akakuvara mudumbu kana pamuviri wake. Nyaya inotevera yatumirwa nemutorori wenhau Ropafadzo Mapimidze, uye muri kuiverengerwa naMavelas Mutanganya uye weStudio 7.
Nyanzvi munyaya dzezveutano hweropa Dr. Gilta Gura vaudza Studio 7 kuti chirwere ichi chinopararira kubva kuvabereki kunyanya kuvanakomana. Dr. Guta vaenderera mberi vachitsanangura zvimwe zvezviratidzo zvinoonekwa pamurwere wehemophilia.
Hemophilia chirwere chekuti ropa rinenge richinonoka kugwamba nekungobleeda kupfurikidza zvemazuva ese. Chirwere chehemophilia chinoparara kuvazhinji kubva kuvabereki, chinenge chitori muropa mumajeni. Tinoona vana vakomana ndo vanowanzokuita.
Vatiwo
munhu ane hemophilia anogona kutaura kana kuona kuti chirwere ichi vanasekuru vake, hanzvadzi dzekwamai vanoita zvimwe chete, ropa rinononoka kugwamba vachizvimba makumbo, vachizvimba majoints.
Mumwe chiremba Dr. Enoch Maida vatiwo
chirwere ichi chehemophilia chine chokuita ne
nenyaya yeropa kuti kuumbwa kwaro uye chinoita kuti kana munhu zviya akakuvara akakuvadzwa kana kuti akaita zvinoita kuti abude ropa kana kubleeda zvinozobatsira kumisa kubleeda ikoko zvinenge zviri mukati zvinowanikwa mukati mumuviri atinoti ma clotting factors ndo zvinobatsira kuti kana paya munhu akakuvara akabuda ropa atinoti ma clotting factors iwaya ndiwo anobatsira kumisa kubleeda ikoko munhu anongozoti ndambobuda ropa asi razomira zvaro.
Mukuru weZimbabwe Hemophilia Association vaEliot Chintembo mumwe wevarume vakazvarwa vaine denda iri.
Ndakazvarwa ndinacho 40 years ago. Hemophilia inowanika pa 1 in every 10,000. Pari zvino muno muZimbabwe tine 198 mapatients anorarama nechirwere chehemophilia. Uyezve tine vasikana vaviri vane chirwere chehemophilia. Hemophilia inonyanyowanika nevanhurume, of which vanhu vakadzi ndo vanozvara vana nehemophilia, oro ndo vanoita pass through chirwere chehemophilia kuvanakomana.
VaChintembo vanoti chirwere ichi chiri muzvikwata zvitatu, vachiti chine nguva yachinokanganisa zvakanyanya utano hwemunhu.
Pane yatinoti mild, kuti moderate, kwapati severe. Inindorarama ndine severe, zvinoreva kuti ndinonyanyoro bleeder sterike, ndinonyanyorwara sterike, zvinenge zviri kuti pasvondo rimwe ndogona kurwara kana kaviri kana katatu. Uyo anenge ari moderate, uyo anongorwarawo apa nepapa. Uyo ari mild, anorwarawo pamwe kamwe pamwedzi kana even kamwe. After kana 2-3 months chaizvo.
Sangano reWorld Federation of Hemophilia iro rine mahofisi kuNational Blood Transfusion Services ndiro rinopa mishonga nemajekiseni kuti ropa rigwambe zvakanaka. VaChintembo naDr. Gura vakurudzira vose vanofungidzira kuti vane vadiwa vangave nedambudziko iri kuti vaende kuDepartment of Hematology iri kuWard 10 kuchipatara cheParenyatwa kana kuenda kuzvi patara zviri kumatunhu ose. Dingindira regore rino rakanangana nekuwanisa vanhu mishonga kuti vasarambe vachibuda ropa kunyika dzose dzepasi rino kana kuti Access for All Prevention of Bloods as the Global Standard Care. Nyaya iyi yanyorwa naRopafadzo Mapimidze. Maiverengerwa neni Marvelous Mhlanganyahuye with Studio 7.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zvakaburitswa nenhepfenyuro yekuKata yeAl Jazeera zvekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe uye kucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering nevanhu vari kuzviti vanodyidzana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevemhuri yavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number zedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz per shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 per shortwave. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court ratara zuva rekutanga kunzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri nemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora yekuganhurwa kwemiganhu yekuti vanhu vakwanise kuvhota yakaitwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission. mumiriri wezengeza West mudare reparamende va Job Sikala avo vapedza mwedzi inodarika gumi vari muchikurubi vave kupomerwa imwe mhosva yechina. Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa wozivisa zviri pamutemo kuti vachaenda kuBritain pachagadzwa mambo Charles wechitatu. Tabva tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Dr. Yamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda bako VOA.